Mumashoko kuvatorwe nahu EU yati ichazoziya zvakare zvirango izvi musi wa 20 kukadzi gore rinouya asi yati icharamba ichiongorora mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe zvikuru panyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu. Gungano iri rati ZDI iri pazvirango sezvo ichigona kushandiswa kutenga zvombo zvinozoshandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanhu. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika zvakare vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti zvaitwa neEuropean Union zvinoratidza kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa haisi kubudirira panyaya dzayo dzekutsvaga ushamwari nenyika dzekunze.
Zviri kuratidza kuti havasi kumukwanana saka gavhumendi irikufanira kudzoka pasi yogara zvekare yoona kuti ingaite sei kuti ukama hwayo neEuropean Union ukama hwayo neUSA hwakamira sei yogadzisa ukama iyoyo so that nhaurirano dzayo dzirambe dzichienderera kumberi zvine utano.
Pavakatora mhiko yekutungamira mushure mekupidigurwa kwehurumende yamushakabvu Robert Mugabe nemauto vamunangagwa vakati donzvo ravo raive rekuumba ukama nenyika dzainge dzakatemera vamwe vakuru vakuru vehurumende zvirango dzakaita seamerica nedzimwe dziri muEU. VaSauti vatiwo Zimbabwe haigoni kubudirira pakutsvaga ushamwari nedzimwe nyika dzakaita sedziri muEU naAmerica kana isingakoshesi kodzero dzevanhu. Mutauri wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira munyika reCrisis Coalition in Zimbabwe vaMabela Sikumalo vati havana kushamiswa nedanho reEU vachiti vanhu vari kumbunyikidzwa munyika uye sarudzo dziri kubirwa munyika.
Tiri kuona kuti hurumende pane zvimwe zvese vanoedzesera pose kubhabhadzira kunyika dzekunze asi kuti vachigadzirisa zviri kunetsa muno munyika. Tikuona ipapo rekodhi redu riri kuramba rakasata kana kuti riri kutoramba richidzikira richienda kusiri iko kwatinotarisira senyika kuti ringe richienda. Saka hapana chikuru chiri kuitika pamaringe nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu.
EU yakazivisa pakapera sarudzo kuti hayaizobatsira Zimbabwe Electoral Commission nemari sezvo vanongorora sarudzo munyika. Nekunze vakati commission iyi yainge yakundikana kuita sarudzo dzakachena asi vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reAfrica Coast Trust vaElton Ziki vaudza Studio 7 kuti zvaitwa neEU zvinoratidza kuti nyika dziri mugungano iri dzine umbibi ndoga.
Havadi kugara pasi vachitaurirana nedzimwe nyika, chavo chavanoda ndechekuratidza kuti ivo ndo vari mberi. Saka isu senyika dzeAfrica uye seZimbabwe tofanira kungotevera kumashure kwavo.
Vaenderera mberi vachiti danho reEU rinopa Zimbabwe chidzidzo chekuti inofanira kushanda nesimba kwete kumirira kubatsirwa nenyika dzekuEU nedzimwe dzakaitemera zvirango.
Chirongwa ichocho chokuramba tichitaurirana navo kurakutsvakana gwara rokuti tiwanane hachibvi, nokuti tinoona mutungamiriri wenyika anoramba ane ruoko rwakavhurika nemusu wakavhurika an open door policy panyaya dzewilland nereengagement. Saka kana zvakadai zvinotidzidzisa isu seZimbabwe kuti tinofanira kuramba tichishanda zvakaomarara nezvakadzama kuti nyika yedu ibudirire.
Mutauri wavamunangagwa vaGeorge Charamba muhurukuro neStudio 7 vakamboti kana America neEU dzikaramba dzakatsika madziro panyaya yezvirango Zimbabwe inotsvaga vamwe vanasahwira. Izvi zvinotsinirwa nemutauri webato riri kutonga reZANU-PF vaChris Mutsvangwa. Gurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava vati vange vasiri muhofisi. EU inoti haina kana munhu mumwe chete wayakatemera zvirango uye hazvikanganise upfumi hwenyika kana kumisa nyaya dzekutengeserana. Zvirango izvi zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende kutanga muna 2002 vachipomerwa mhosva dzekubirira sarudzo. EU yakatemera Zimbabwe zvirango zveupfumi muna 2002 nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu pamwe nekuita sarudzo dzisina kujeka. America iyo yakatemerawo vamwe vakuru vakuru venyika zvirango yakazivisa muhurukuro neStudio 7 kuti havachabatsire Zimbabwe kuti ikanganirwe zvikwereti nekusafambiswa kwesarudzo zvakanaka. Asi hurumende inoti yakatemerwa zvirango mushure mokunge yatora minda kubva kuvachena ichipa varombo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.